Good evening, Zimbabwe. Welcome to your youth forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, December the 5th, 2017. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Mike Hobe.
Tonight, we are looking at President Emmerson Mnangagwa's new cabinet, which has 100% deficiency of youth.
Let's get connected on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can call us directly on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are, of course, also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voaindebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's new cabinet took oath on office yesterday amid grumblings from particularly two demographics, women and the youth. Both complained of inadequate representation.
The new cabinet only has three female ministers and no noticeable youth. Maybe the Minister of Labour falls under the youth demographic, but we have not been able to confirm her age. However, a colleague who went to a school with Minister of Labour and Social Welfare, Petronella Kagonye, says they were in the same class. And that colleague of ours is in his early 40s or late 30s. So we assume that Minister Kagonye could be in her later 30s or early 40s. And by Zimbabwean standard, that's a youth.
She's still a youth.
but, you know, ideally, in the ideal world, we know she's no longer a youth. So the minister who represents the youth is actually is Thembi Sonyoni. And guess how old she is? She is 68 years old. She has a double barrel ministry. She's the Minister of Women and Youth Affairs. So that's what we are all here about tonight. We are talking about the lack of representation, especially for the youth, in Mr. Mnangagwa's cabinet. Ndiyo nyaya ya tiriku kurukurane zvayo nasi vedwe. Pano pa chirongwa chenyu, chirongwa cha munofarira zvikuru, chirongwa cheve chidiki. Tukutarisa kuti pa mudari re makurukota ehurumende kana kuti cabinet yemutungamiri mutswa wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Apana vechidiki. Wechidiki anganzi ndewechidiki mumwe chete, munhu one chete. Avo ndi muzvare kana kuti amai Petronella Kagonye, vanova gurukota rinoona nezvekushanda kwevanhu ne social welfare kana kuti Minister of Labour and Social Welfare. Va amai Kagonye vanoonekwa semunhu mudiki, uyezve tine mumwe wedu watinoshanda naye pano pa Studio 7 akainda kuchikoro na Kagonye, saka ambotiwa pawo ka rough idea kuti sekufungizira kwake vangava vari kuma late 30s kana kuti kuma early 40s. Saka ndiega munhu mumwe chete munhu iyeye Petronella anganzi munhu wechidiki muhurumende yava Mnangagwa Mike. Uyezve vechidiki vakawanda vari kugununʼuna kuti gurukota rinonzi rakanangana nevechidiki amai is Thembi Sonyoni vane makore 68. Saka yakaipa nyaya yacho mudari.
Zvinototyisa, zvinototyisa.
Zvirikutotyisa.
Yebo kambe sivulukandava, okhuluma nguMike Hobe. Namhlanje kuhlelo labasakhulayo, kuhlelo The Connection ku-Live Talk. Siphatha udaba mayelana lathi thina njengabontanga. uyazi cabinet le entsha eka mongameli Emerson Mnangagwa akula noma umuntu oyi-1 nje oyi-1 ongisakhulayo okhona igama lakhe ngu-Honorable Petronella Kagonya oyi-Minister of Labour and Social Welfare kodwa ayi njengoba nimzila untu ngamile sho yazi it's very very doubtful ukuthi njengomuntu ongasakhulayo na as by Zimbabwean standards bayasho ukuthi hayi njengoba ushilo wathi angithi it's 45 so maybe she qualifies kodwa
it's actually 35
so ithuba likhona vele lokuthi she missed that limit but bayasho ukuthi she is the youngest person okhona ku cabinet lena entsha so uzulo kandaba ngenani kuhlelo lisitshele yini umbono wenu mayelana ng cabinet lena entsha bakhona na abasakhulayo abafana abafanele ukuthi bathathe izikhundla bangena labo ku cabinet
ngongo ndiyo nyaya iri mudariro nasi Mike nyaya ye makurukota hurumende kana kuti ma cabinet ministers and we are joined by our first guest tonight all the way from the United Kingdom that's Kimberly Bebe, a youth activist. Kim, good evening and welcome.
Good evening, Zimbabweans in the nation and around the world, and thank you very much for having me on this show. And I'm really, really concerned about the current cabinet and the current lineup that Mnangagwa has chosen. It really does not give the youth of Zimbabwe any hope at all whatsoever, and it's worrying, to be honest.
How so, Kimberly, if I may play devil's advocate, the youth minister, Mrs. Stembiso Nyoni, is a seasoned minister. She's been in government for so many years, and I'm sure she can adequately deal with youth affairs.
I think, to be honest, it's simple. Without the youth, you cannot do anything for them. Something without us is definitely not for us. A 60-year-old woman, in all due respect, she's a seasoned politician. We've seen her in the scenes. She actually, in Matabeleland, and has failed on several occasions to retain her constituency seat. And now for her to be in cabinet as Minister of Youth, I think it's a great insult to the young people in Zimbabwe. There is so much talent. The young people in Zimbabwe, and ZANU-PF actually has young MPs or young people who could have that post. So I really think it's a scam and it's disappointing. ZANU-PF is playing with people's minds, and it's really not acceptable to have a 60-year-old sitting there and representing me as a young person when she doesn't even carry the young person's concerns at heart. I mean, if you look at it, she's been in parliament for so many years. She's never been jobless. She doesn't understand how it is to go to uni and come out and be jobless. She doesn't understand the struggles of a normal young person. So really and truly speaking, how then will she relate to the problems that young people face currently in Zimbabwe? Mm-hmm. And another problem we see is that we have a very high migration rate in Zimbabwe. And Stembiso Nyoni, in her own capacity, obviously, her children have got more comfortable lives than the normal youth because she's privileged and has got access to state funds. Mm-hmm. So really and truly, she does not represent the normal young Zimbabwean. And it all goes back down to Emerson Mnangagwa. In his correct senses, how could he choose a 60-year-old woman to represent young people? It's an insult. Mm-hmm. And it also shows that he, Mnangagwa himself, is not intelligent. And he really had a very wrong agenda. If he chose a 68-year-old woman to be cabinet, he had an agenda to put him and his friends in the cabinet so that they speak the same language and they don't put each other to account for the rotten state of Zimbabwe. Mm-hmm. So it's concerning, it's worrying, and it's not giving the young people hope. Young people like me, we don't see any hope in Stembiso Nyoni. She's not an icon. What has she done for young people? What will she do? What can she talk? Can she really relate to issues that young people face? She's never been jobless. We've never seen her at uni doing any student politics. All we've heard about her is her in parliament, she doesn't know the real issues that young people go through. So really, I think the whole cabinet is a sham, and it all boils down to the person who elected this person.
Now, tell me something, Kimberly. As a young female Zimbabwean, what is your take? Zimbabwean youth, what is your take on the amount of women that are within this new cabinet?
It's really disgraceful because, okay, if we look at the Constitution, it all goes back to the Constitution. The women managed to scream, and they won the representation that they have now in Parliament. And we thought that was going to continue, and we thought that the President was going to bear in mind that when he's choosing a cabinet, it has to be youth and gender-friendly. Mm-hmm. But in this instance, there's only, if I'm not mistaken, 3 women out of all the men. It really shows that there is something wrong with this cabinet. Even the whole system now in Rano PF, it's anti-women. And it seems it's a whole patriarchal system that is against women. And it now has exposed the whole current leadership in Zimbabwe that they are a patriarchal community. All along, they've been hiding and saying, okay, there's all these women organizations that we're going to listen to. Okay, we've given the women the proportional representation seats in parliament. But really and surely, if women are not on the negotiation table, then it is clear that that is patriarchy. I mean, Zimbabwe has gone back 20 years behind because we had no women in the cabinet, seen at all. And I think Emmerson Mnangagwa has taken the country backwards by not putting a young person in the Ministry of Youth position and by not putting enough women in cabinet. It's not a balanced equation. It will be hard for those women to speak for the other women because they'll be outnumbered. They will be outpowered. It's like a men's club. It's like a men's group. And if you look at it, the ministries that the women have been given, they are not so influential. These are ministries don't control power.
Minister of Labour and Social Welfare, would you say that's not a powerful ministry? Minister of Labour and Social Welfare, would you not say that's a powerful ministry?
If you look at the current state in Zimbabwe right now, the Ministry of Social for Welfare and Labour, it's not playing any role at all. The country is a neurotic state.
But we have a
the
new one.
Ministries that are...
Hello, Kim Ukona.
That needs to revive Zimbabwe now. Hello.
We are listening. Ngiyangubamba umlomo khonapho Kim. Qhubeka ubambile khonapho ke sithathe abalaleli. Timbo Berenga Tsamba uyo Kimberly Bebe ndewe chidiki anorwira ku 00 chidiki ari ku London saka ari kugununguna ari kushoropoza zvikuru ari kushora hurumende yakaumbwa nava Mnangagwa. Ari kuti haiwa hapana vechidiki muhurumende iyi uyezve hapana madzimai saka ndotafunga kuunza madzimai pano pachirongwa chedu tine madzimai matatu atichange tichikurukura nezvavo. Yes, we are trying to lead by example.
That's right.
Timbotora matsamba singakai kumlaleli lowo timbotarisa matsamba ari kunyorwa nevatereri pa Facebook. Anzi na Alan Akumoyo, anzi jonga kandemiri taneta nezwe Zimbabwe. Webster Muzana, anzi ko makambo wona youth ine 68 years kupiku. Vaida kungo visa G40 taneta nazo izvi. Ngavango gazira nyika yacho tuone kuzouya va Joseph Mshanga, anzi na Mshanga. Hapana chakaipa kana vachizotipa shanduko munyika. Chikuru chatinoda munyika muite mabasa. Tigoshanda pechko nemisha yedu. Mirai tuone ngu Joseph Mhlangage lo. Uti yena akulandaba ila nga mpati ntambo wazabacha ele 68 years. As long as one so goes on 7.
That's an interesting take, yes. Mm-hmm. What's Tatum Laliloto Okala U Makaya? Mnumza ni Makaya, unjani?
Ibu, unyapila njani.
Ah, siyapila, baba, usunge ni leguselo. Yinu mbonoko.
Umbono wami ukuthi umbuso lo odlulileyo okaRobert Mugabe kuye kungalula ukuthi ufake umbono ongasiza ilizwe. Kodwa asazi lokho namandla ukuthi imibono yethu izasebenza yini njengoba sokungani ngumbuso omutha. Mina ngibona ngathi ikhabinethi efakwe ngupresident Mnangagwa that angeke afake abantu abatsha atshiyela abakade bemdlisa kumbe abamfakele bese sikhundla. Ngibona ngathi akulindileke uba azakuyenza ukuthi phela angabalahleli bethala. Kodwa angikaqiniso kugcwele ukuthi especially uThembiso Zwelinye uyehluleka ngakanani ngoba emdala lapha angibaqiniso kanibako. Kodwa-ke khona phela akungeke kubize nabantu abasa kakhulu lapha nakukhabinetile ekanaka ukuthi naye balingana kulingana nabo bona abathethileyo abafake ukhabinethi yakhe.
So mnumzane, wathi ngumbuze ke njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo, ivote yabasakhulayo iqakathekile kakhulu, ubona ngani abasakhulayo bazaphuma ngoba uningi babo beyovota umongameli Mnangagwa ngomnyaka ozayo na?
Sokuzakuya ngokuthi sebeguquke ungakanani. Kodwa eminyakeni edlulele lo mntana kade ngiyitshela ukuthi bekakusizi ngaze uyevota uthini bela akusebenzi sebendlela okuhlele ngayo. Amazi zaphethwe bazathinta la imithetho yokhetho mhlawumbe zathinta ngazi, but ngangingazange thinte kuhle. Abaningi bathi isicike isikhathi kufotela into engasuze iyenzakale kuloku abakuthandayo.
Hayi, siyabonga mnumzana ungena kuhlelo.
Ye, ngiyabonga. Sikhulume nangezulu kancane sizophinda endaweni ethiyeni.
Nimzonga?
Litheni baba? Hayi, izakwenza njalo ba.
Okay, ngiyabonga.
Na lo bekungumlaleli uhlelo ngolweni Chirongwande che nyu nasi tiri ukurukura tiri kuzeya hurumende yava Mnangagwa tichitarisa kuti pa makurukota avo apana vechidiki uyezve madzimai pane matatu chete. Iyo inova nyaya yanetsa munyika. Vari kugunun'una, madzimai ari kugunun'una, uyezve vechidiki vari kugunun'unawo. Tipinde zvekare pa Facebook yedu yeshona, hanzi Nhlanhla Sipanda, the guys are running the country of no idea. Bob was far much better, and these are the people who were killing people. Nyasha Makoni, hanzi the truth is Zimbabwe is going to be the first country ever to continue in economic turmoil for 100 years. I don't see Ngwena ruling for less than 30 years. That's an interesting observation there, Mike. Kuti kavoni Mnangagwa evusa okuphansi kweminyaka ngu-30. Hanzi nemterere andizikuona vamnangagwa vachitonga kwemakore apasi kwemakumi matatu. I'm sure
that's an interesting take.
13 Shona.
That's an interesting take.
Saka ameno zvikonzero zvake mterere kuti ndezvipi. Asi kana uchitaura nevanhu vakawanda vari kuti nyaya takatanga yemauto iyi zvakanga zvichinakidza panguva iyo vachipitigura vamugabe vemukipa wahamba mudhala manje vati manje
sobeyasola sobeyamukumbula umudhala
avamukumbula mudhala avachi kuti apenduka vati indaba leyi sozviqalelana ngoba mabuto sengenele kuhulumende sengamaminista manye segcwele izitaladeni zonke. Saka naizvozvo vari kuti aiwa nyaya takazviparira iyi takatsigira chinhu ichi. Asi mauto acho atopinda muhurumende uyezve azara mumigwagwa, amwe ari kunzi ari kuvhunduzira vanhu. Saka
yes, I'm actually reading a new comment kalo baba igama lake ngu Simon Gundata. I would actually love to hear Kimberly's take on this. USimon uyuthi imbomira yamai uti imbomira ikushora regai nyika imbogadzirwa. kusho ukuthi yena ulethemba lokuthi ayi umongameli vele ithuba likhona lokuthi he can fix the economy yet.
Mm-hmm.
Kimberly, surely do you not think ukuthi you should be giving umongameli wethu omusha lo ithuba ukuthi alungise umnotho welizwe? Hello, Kimberly. Hello.
Endlela eziqondileyo. For you to fix the country, you need to follow proper policies and procedures. And if you are, we say, ukuthi we want to take Zimbabwe back to international status, then we should comply with international rules and laws and legislation. And issues such as women and youth empowerment are very key. The future belongs to us, abantwana amayanga Zimbabweans. So nxa bona bebhizi befaka abantu abadala bethiya ama-youth bethiya omama, really then it's going to be hard to fix the country. You can't tell me that you want a whole military government to fix things for us. What have they fixed in the past 37 years? Nothing. We all know ukuthi Mugabe was the face of the conflict. The real enemy laphana eZimbabwe yi-military government. Kugcwele abantu abaku-military abaphila nge-political, nge-entitlement politics. Nothing will change. Babe lokho bebhizi besiyethusela ngembobho ukuthi yibo abalwa impi. Bashintsheni, bazatshintshani. Khathesi uMlankagwa sele close to a month eku-government engu-new president. Useyenzeni? Sekreatile yini imsebenzi kumbe lokho edlala ngengqondo zethu efaka abangani bakhe ukuthi bekhulume ngezinto that concern young people and women. Abantu abaningi abavote eZimbabwe ngama-youth. Abantu abaningi abaphuma estridini befuna uMgabe aphume ngama-youth ahamba ema-university baqeqeshe esikolo abangelamsebenzi labo mama. So if you are going to put a cabinet and if you are going to bring people to the negotiation table without the people being affected, then that is wrong. Ilizwe alilungiseki ngendlela ezingaqondanga. Ilizwe alilungiseki ngomuntu othatha abangani bakhe abadala abangaziyo inhlupho zabantu phansi. Besilungisele izinto. Bayakwazi yini na ukudubeka bonke bona laba bakukhabhinethi? Anti bajayele ukudla izimali zezanu-PF. So abasoze bacabanga, abasoze bebe lozwelo. Kodwa luba bathatha abantu abasha abale gazi elitsha babafaka. And anyway, vele mina ngibona ingani i-whole process le ekaMnangagwa ilobutsotsi phakathi. It's almost like a scam. And I feel Mnangagwa is playing around with people's minds in Zimbabwe. They are trying to convince people, and I feel it's false hope. It's not real hope, it's false hope.
Thank you there, Kim. Kubeka wambile konapo. Zina Kimberly. Pana zviripo apa makumbo enyoka. Pane, there's a saying in English, Mike, that goes, pigs don't fly. ne chishona tinoti nguruve haibururu saka kutaura kudaro kana tichitarisa nhoroondo yeZANU-PF there is a time when their youth secretary Absalom Skhosana he's an old man who was in his late 40s or early 50s and akanga ari secretary were my youth. Saka kana tichitarisa izvi amai Stembiso Nyoni. Apana cha
it's not
chinja.
Shocking.
Apana cha chinja. ZANU-PF iri kufamba negwara rayo rekutara. Saka
asipanga pane vanhu vakawanda vangachibvunza vachiti what exactly did we expect kuna President Mnangagwa? Vangotanga kutora masimba. Like he just got it. Like he's just been president for, like Ukimbale has said, almost a month. Not what did I want to expect?
Let's be fair to Mr. Mnangagwa. He's only about a week.
Exactly. That's why it would be interesting to hear abantu, how do they expect him to fix? How do you generate him 7 in a week?
Time will tell. Silo mlaleli tine mtereri maika timbona tinani parunare.
Tinava Wedsta. Dara Wedsta.
Yeah.
Hey, tiripo mkoma makasimba.
Nani kuzi?
Chirongwa ndechenyu tudze kapfungwa dzai.
Nibona zvese zviri kuitika zvitori right nekuti saita kuti ngoyawo ite shoma vari pabasa. Murundu yese zvikuita kubhaba wapinda pabasa nguva yekatenzi.
Mhm.
Ngadaita kuti uona lechambiro yatakuona sezvakaita pakuti. Ndikuti zvikonto hours bedzi zvakatakuona sande.
Mhm.
Iye zvinezvi ndeiwamboita sezvimazoro asara kumashomo. Ndikuti vanenge vari ipapo. Ndaidetse mukuru wako ari kuti vari mutaunu. Andore zvichibuda. Ndikuti ndaivanga vane plani yekuita vaisarova vanhu. Paitora example yatina zvakaitika pa-2008 vana viti havana kumborova vanhu. Havana kumborova mazenda, havana kurova vanhu nechechi zvamari kurodi 40. Vakangotiza zvinhu chete zveofisi asi zvinhu zvese zvaa zvakatika pagiraundi. Saka iye zvinezvi zvekurova mazenda zvekuita zvinotaura kuti havana kana plani. Saka izvozvo zvinoita kuti vaisagara nguva shoma nguva diki. Kusimanzi izvozvo 2008 mani zvakafara nazvo ndizvo zvinhu zvatofanira zvavhara.
Ko timbotarisawo nyaya yevoter registration mukomangu because inyaya inonetsa iyoyo. Pane vamwe vari kuti hongo vaimboda vaimbowane manyukunyuku ekunonyoresa asi pakapidigurwa vamugave pachigaro vakabva vapfunga kuti ratobuda zizi rabuda. Vabuda vamugave zvizanzi zviza risina nyanga sezvo vabuda vamugave hapasina chikonzero chekuti tinge tichinyoresa nekuti tasununguka nyika yeZimbabwe yasununguka tava nemutungamiri mutswa wenyika ko imimi makatonyoresa here.
Takanyoresa kare vamugave vachiri pechechi.
Aha, muchange muchivhota zvekare.
Saka zviri kuitika apa ndezvekuti vanhu vari kunyoresa iye zvino vamaona ati kuita nzvimbo yatiri ino yeHarare vanhu vari kunyoresa. Zvinhu zvichabatsira kuti pakasitemu vanhu vanga va pasina vanhu vanofamba vachinyoresa kumatunhu evanhu zvasiyana nekare pekuti vanhu vanonyoresa kutaura iye zvinezvi munhu wese nasinambovhota ari kunyoresa asiwo nguva shoma iyoyi yavatonge varipo vanhu vanga vakamirira kabhineti kabhineti paineifa ndopa vachavana ziva kuti zvinhu zvanga zviri kuendesa here handazvitendesi asi ezvinezvi munhu wese atoni anzi vanhu vezimbabwe vakadzidza tisi vanhu vekuti tinganyanyaonzi tingadzimirirwa tisingaoni tingatadza hedu kuve nesimba rekuti tingaita chimwe chinhu asi tinenge tichiona zvimwe zvichiitika. Takafara tese tikati vangu vange vaenda asi takaona kuti hapana zvataita iye zvinezvi ayatongofara ndeyekuti tinyoresa kuvhota iye zvinoitika zvakanaka kuti ivovo vachiita izvozvo zvinyatsooneka kuti zvavari kuita chaizvo hapana kusika pa7 mani dzacho izvozvo panenge pasina chabuda vanhu vanoenda mubhokisi vachinoziva kuti tii chatiri kunonyora tii chatiri kunovhotera.
Aiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa. Yakhuluma lapho umlaleli Mike uti yena kayisuye ongomunye walaba bathi ngenxa yokuthi umgabe sowaphuma embusweni kasisekho isidingo sokuthi abantu bayebhalisa abantu bavote ngoba seyawaphela ingwenya. Kodwa abahlakaniphileyo abakhaliphileyo bathi hayi asambeni siyobhalisa ngoba inkinga yeZimbabwe nxa bekhuluma bathi bekungayisuye Mugabe yedwa laba abafuna utshintsho bathi yebo uMugabe ube yinkinga kodwa ube ngumkhokheli webandla a very big establishment iZANU-PF ngakho kumele bayebhalisa bavote ngobunengi nxa likhitshwa ibandla leZANU-PF likhitshwe ngevoti aliwina lalo linqobe ngevote. That's what elections are for.
Right, Kimberly masiye ku usase khona
yeyo khona.
Right, so uyamuzwa uNtunga uyasho ukuthi umlaleli wethu ubona ngani hayi utshintsho sorry ish lento yangihlupa ha
ajayelanga into zamakhiwo.
So bengithi eningi labasakhulayo they think ukuthi iZANU-PF kumele isuswe ngomnyaka ozayo with by vote after ama past experiences in Zimbabwe, do you think that's a possibility?
mina vele ngibone ngani it's going to be hard ngoba abantu abariga ama election yibo manje abalukhebe in power. So mm-hmm. we need to be guaranteed that there is not going to be any stolen vote, and we need to be guaranteed that the vote here too will be monitored properly and defended. And the only way is to lobby international support. Ngoba even the voting system lay, PVR, ekhona registration lay, it's all chaotic. It's not a smooth process. So really, it shows ukuthi there is something already cooking there. And really, bonke abantu bona laba bakukhabinet ababusayo asimatrust ngamatsotsi balobukhwele bayazakala, and they have a bad history. Mm-hmm. They have a bad record of rigging elections. So mm-hmm. to be honest, the vote is not guaranteed.
Mm-hmm.
We need to be assured ukuthi it will be a free and fair election.
Mm-hmm.
Dimbo Tarisa, cabinet yacho kuti yakamira sei. I cabinet yakhona lapha sikhangele esingathi ngama key positions, ama strategic positions. Pa number one apo pana niku pana
comrade Chinamasa.
Patrick Chinamasa vaka bata homwe yemari ndibo finance minister. And what's interesting about Vachinamasa is he is a former he has previously been in this portfolio. Saga Nemswe China, Sean Dorino, vari kutarisirwa kuti vange vachipresenta budget yavo yegore rinouya. Saga munhu akatarisa, munhu wese akatarisa kuna Vachinamasa vachida kuona kuti i budget yake iza kuva iminjani budget yavo. Ichange yakamira sei. Sivone njalo kunumber 2 lapana amapolisa wanasolwa ngabantu abanengi. Mapurisa aya ari kushora zvikuru nevanhu vakawanda vachiti ari kubatikana zvikuru munyadze huori. Apo pana minister Obet Mpofu uyezve ndofunga vakabuda mape panhau here nezuro kana kuti ndinhasi vachiti ivo vachange vachirwisana neuori huri muministry yemapurisa. Then interestingly pana the major general Sibusiso Moyo.
Oh yes.
Avo vakabuda pa television vachiudza vanhu veruzhinji kuti nyika dzatora
military coup. Vakanyatsotsanangura.
Hanzi it's not a military coup asi tafanobata matomo. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe very safe. We are only targeting machi my criminals around him. Saka vanhu vakawanda really vari kutarisa kuti kuona kuti apo vachange vachibata sei nyaya yekudyidzana pakati kweZimbabwe nedzimwe nyika nekuti portfolio yavo iforeign affairs. Iyo ke epetwe ngophuma kubuto ugeneral major general Sibusiso Moyo. Indaba ekhangelwe ngabantu abanengi, sifuna ukubona ukuthi uvela ebuthweni ngokwazi kwami akula diplomacy eningi
kodwa bashilo bathi uqualified
but i-experience la matters. I-experience esiyaziyo alayo yikuba libutho.
Yebo.
Le kwezokudlelana la manyamazwe nyaze diplomacy he doesn't have a record. Saka it's interesting really to witness how he will carry out his task as a foreign affairs minister.
Saka ndirikuona pana pantunga tine mumwe mutereri Roni. Va Roni makasimba here?
Makadi henyu.
Tiripo mukoma. Chipindai kamuchirongwa, chirongwa ndechenyu.
Right, zvakanaka. Ini ndiri kufunga kuti vanhu havafaniri kutarisira zvakanyanya kukabhineti yakaiswa iyi nekuda kwezvikonzero zvakati kuti tikatarisa tinoona kuti panapa vamunangagwa vakagadzwa nemasoja. Vagadzwa nemasoja vachigadzwa vakunogadzwa paya paya tinoona va kudzichipanga achitaura pamusoro pekuti vamunangagwa vanofanira kuenda vanozvisungirira. Saka mukatarisa nyaya dzakaita seidzodzo tinoona kuti izvo Mayuti sezauta ora kuti tinofanira kuti ti representwe zvakanyanya. Ndinoda kuti zvine nekuda kuti vakabva vamaka mayuti kuti mayuti aya ndo amwe anga achidzivisa kuti zvavaruda kuti zviitike zviitike. Soja nehurumende yavamunangagwa. Saka ipapa vakuzovarega vachiita sei? Havasozovatarisa neziso rakanaka. Tikatarisawo tinoda kuti izvo hurumende ichiri pabasa rekurwisana nevavengi vavo veG40. Saka kana zvakadaro kureva kuti hondo ichiri kuendera mberi mukati mebasa ravo, vacharamba vachingorwisana vakadaro vachiedza kuti vabate vavengi vavo. Saka izvo zvinoita kuti basa chairo chairo rokuita kuti nyika iwane mari kana zvimwe zvinodiwa isafambire pamberi.
Asi Mukomaroni,
halo.
Sezvo muri kuZimbabwe, makanyoresa kuvhotera?
Ndakanyoresa.
Muri kurudzira vamwe here vechidiki kuti vaende vanonyoresa kuvhota?
Ndo chinhu chakanyanya kukosha chatiri kutoita ichocho chekutoti pese patinenge tiri tichisangana nevanhu tee tichitokurudzirana kuti shamwari wakanyoresa here, enda unodini, unovhota. Right now mayuta anogona tinogona kungofungidzira kuti kuti izvo zvinhu dai zvasanduka but hazisi kuzosanduka. Panguva iyoyi kusvikira taita maelection papinda hurumende nyowani inoisa zvido zvevanhu pamberi.
Pasinaizvo. Aiwa, tinotenda mukoma wangu, siyabonga.
Parakai.
Aha, vachangotibata muchirongwa paredio. Chirongwa ndechenyu, chirongwa chevechidiki. Tichitepenyura tiri kuno kumuzinda weVoice of America
kuWashington.
Uyezve nhasi tiri kukurukura nenyaya yedare remakurukota ehurumende yava Emerson Mnangagwa, iyo isina kana vechidiki. Pane munhu wani chete ari kunzi angangova wechidiki anova minister weLabour and Social Welfare, Petronella Gagonye. Asi gurukota rinoona nezvevechidiki ndiamai Stembiso Nyoni, avo vane makore 68. Saka ndiyo nyaya iri pano veduwe yilo utaba esingalo lamhlanje. Ha, kodwa izano yake yavusa iG40 lesi nxa sikhangela sezivela kachana indaba yama jingles. Ngiyakhumbula bekulenye jingle panga pane imwe jingle yaimbubuda stereg pa ZBC yaiti ameno ndeipi kwaya but it goes like this. Yasaterera unze kutonga hamu ofisi muna bobo.
Unoza pano wana wakawanda wechidiki wasinga iziye song iyoyo. Bakutotiratidza age yenyu kabudara.
No, it's a new song. Ameno maybe vanenge vakakurira mudiaspora. Asi kana vakurirako kuZimbabwe yaimboridzwa maningi. And for many people really, especially within ZANU PF and without, you know, people have been talking to vari kuti at times, you know, shamisika kuti ichokwadi rekuti vamugabe is not our president. You know, because people my age,
a lot of people never age, thought it would happen anytime soon.
Yeah, and and here is a guy who never thought, you know, he would go out the way he did. Saka vakanga vakuronga zvimwe vakurongerana azimai uko. Sekunzwa kwedu muZANU PF, asi zvakaramba nganga murapwa chida. Kwayala mpela, kwayala. Kim, ungomunye inoalaba vayeke bezibuze nxa wavuka ekuseni uzinwaye mpela uthi yebo liqiniso yini ukuthi umgabe kaseko mpela kasengumongameli?
It's unbelievable. Kunzima ukukhola ukuthi umgabe kasekho, kodwa mna ngibona ingani uthi impande zakhe khonapha uthi ingqondo zakhe wathiya esethile izinto zakhe. Ukuthi ngikhole sibili ukuthi umgabe lezenzo zakhe seziphumile, ngiyakhola ukuthi yena sephumile njengomuntu, kodwa mbona ingani imicabango yakhe lobudlwangudlwangu lokuba kokayo wakhe kusele khonaphana. endlini yona leyana and lama ngibelieve mina ngibone ngani maybe engcenye uGrace wanegotiate wathi yekela mina le ngihlale khona pre-state house ngoba umgabe phela asizake sibe kwazi ukuthi uhleli kwenye indawo engaso state house. So sifuna ukubona ukuthi uhleli ngaphi, ungaphi, udlani, uyenzani, lami ngiyakusabanga nje khonokho.
Aha, ubona ngani ngabe senzani?
Bona ngani ngoye bamnika i-spare room e-state house ngihlalela khona phansi.
Yabakithi. So wena nxa ukhuluma kana uchitaura nevamwe vechidiki kuZimbabwe uko vari kuvimbisa here kuti vari kunyoresa uyezve vachange vachivhota uye vachitsvaga kuvhoterwa musarudzo dzegore rinouya idzi?
Mna nxa ngikhuluma lavancane abasekhaya abanenge bayafuna sibili ukuvota, abalehopha ukuvota, but as a young person to stand for public office in Zimbabwe is not hard.
Mm-hmm.
Because you need ama resources, you need money to campaign. And time and again, we know ukuthi towards elections, the richer politicians, they vote by abantu. Bayafika laphana belekudla, belezamende, bebanika izinto ezivele eChina, amakhango abolileyo awe China. Wena ungumuntu omutsha ofuna ukukampaigna, yebo ye abantu bayabekwazi, kodwa abantu bafuna ukudla, bafuna isinkwa and bafuna ukubona physically ubanika igokoko lomumbu.
Mm-hmm.
So kuba nzima nxa ungela mali, yebo ye baningi abanesifiso, kodwa kuba nzima nxa ungela mali. That's where iZANU-PF eqila khona abantu, ngoba bona bale mali abayishontshayo kugovernment abayisebenzisa ukuthenga abantu. So mna vele mbone ngani zanu they always succeed in being lipier politicians. Sibona ukuthi bayadidizela sokusiya kuma election sokuthiwa nankuyani umumbu khona mahara beqhila abadala abantu because they don't think about ikusasa, abacabanga ngesikade abasibona namhla abasiphiwe ngu-MP. So ucishe kube nzima. And the political playing ground is not fair eZimbabwe. Nga ungabhilongi kuZANU-PF. Ukuzungena kwamayama areas uye campaigner uriska khonokho ukuthi abantu babe sesaba ukuvotela ngoba bayesaba ukurathwa, bayesaba ukutrathela. So ucina kunzima, ucina kungekho fair. Lingani kungani kuthiwa i-race yokuthi ligijima kodwa omunye uqalisela ngale ku-100 kilometer per hour, omunye uqala ku-start line. Kuba nzima ukuthi zani uyigijimele phambili.
Mhm, tinotenda siyabonga Kimberly bebe ramba wakabata ku ipapo ramba uri parunhare vachangotibata istudio 7 uyezve nguva dzakumhanyira kuna quarter to 9 tasarirwa kwasara 15 minutes chakutopera chamari chirongwa chakutopera time iri kufamba isikhathi siyahamba. Saka Kimberly hanzi andione pachiita sarudzo dzakachena munyika nekuti ZANU-PF ine nhoroondo yekubiridzira uyezve ari kuti iyo inonzi playing ground haizi level. Saka ari kuona ZANU-PF ine yatingati an advantage over mamwe mapato anopikisa. Vachangotibata sekutaura kwedu chirongwa ndechenyu uyezve nyaya yatokurukura nezvayo nhasi inyaya mbiri. Nyaya yekutanga yekushayikwa kwemakurukota evechidiki mucabinet yehurumende yavamunangagwa, uyezve nyaya yekunyoresa ndokuti mugone kuvhota musarudzo dzegore rinotevera. Makanyoresa here vechidiki? Kana musati manyoresa, yendai munonyoresa ndokuti muwane mukana wekuvhota mugore rinouya, nekuti kana musina kunyoresa hapana dhiri,
hapana
dhiri haugoni kuvhota. Saka murege kuva muchingo chema. All right, let's cross over to Italy.
Yes.
We have a former MDC youth and a former MP Solomon Mazzori. Mkuma Solo ndeipi?
Ndakanaka singa iti shakadi.
Na, ngodaro daro mdara. Agamira se ima levels.
Ai, watakanaka chando chete.
Andanzo hoti chando chapisa igogo jamba.
chando kupisa chakaoma.
Anyway, thank you mkoma sorene kupina muchirongwa. Makaonaga urumende yava mnangagwa vechibiki hapana mazimai pane matatu chete. Muri kuzvionawo sei?
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vanoexpecta kuti vanotarisira kuti chirwere chemalaria chirapwe nemosquito. Hazvishandi zvichidaro. Ava vanhu ava vagara mafailures. Munangagwa akafamba naMugabe 54 years. Vakazotonga vese hurumende kubva 1980 kusvika nhasi, 37 years down the line, vachingopwanya nyika vachishandisa utongi hwechimbimbi ndoga. Ukatarisa kuona kuti hurumende yacho yazogadziriswa after vaita madzimai mangoiswa mashoma, wotarisa kuti zvino population yedu zvainenge yakawanda madzimai, woti regedzai titarise kune vechidiki, wotarisa kuti kune vechidiki hapana kana umwe chete wakambokandwawo imomo. Asika donzo revechidiki nderekuti hapana nyaya dzinofanirwa kunge dzichiendeserwa mberi pachinzi pakutaurwa nyaya dzakanaka chaizvo dzevechidiki pasina vechidiki. Hapanawo zvakare nyaya dzinganzi dziri kuendeserwa mberi nokufambiswa mberi pachinzi pari kuitwa nyaya dzemadzimai ipo pasina madzimai acho. Saka kana vamunangagwa nezanupf yavo vakazvitarisa, vanoti ivo vanokudza here vechidiki kana madzimai nokusava pazvinzvimbo? Handioni sokuti pakamira zvakanaka. Asi kutarisira kuti vangadai vakaita umwe muitiro, kutofunga kuti pamwe nhunzi inogona kutozopedzisira yagadzirisa uchi hunhu hwavo vanhu ava haufi hwakachinja, ndo maitire avo. Havagoni zvachose. Saka ndinoona sokuti hapana chinotomboshamisa pane zvavakaita.
Asi mukoma Solo, muri kuti vamunangagwa navamugabe semuwhatsapp group, asi muri kuchema nechando ikoko kuItaly, mukawana moto wembavha mukaodziya ndakuti kunenge uchitonhoraka mukaodziya moto iyoyo munenge mambavha.
Very good. Vakuru ndo pavanotaura vachiti unoona mwanangu kazhinji, even vechirungu kuno vanotaura vachiti show me your friends and I will tell you whom you are. Pachivanhu tinoti isisu, ukaziya moto wembavha newe pachako watovawo mbavha. Handi munoona? Ukafamba nevanhu vanoita zvechipfambi unogona kupedzisirawo kazhinji kacho waita zvechipfambi. Ukafamba nevanhu vanoita zvekuvaka zvinomutsa nokukurudzira nokushingirira unopedzisirawo uchidzidza zvinhu zvakanaka kubva kwauri. Saka hunye hweumbimbi ndoga, hunye hwokupwanya, hunye hweumhondi, hunye hwokuba hwecorruption, hwestate capture, hunye hwebribery nokumbunyikidza vanhu, hunye hwokusada kukudza madzimai nokusada kukudza vechidiki hwakatapukira pana vamunangagwa zvakanyanya zvikuru kubva panharadada inonzi Robert Mugabe yaya. So hapana chinyowani, hapana chatingati chiri positive chatinotarisira kubva pahurumende yava munangagwa. Ndo inonzi semu fanana, hapana vhi, hapana mupimbira.
Same WhatsApp group. Thank you them koma Solo, and please do stay on the line. Mike
timbotsura mtere silo mlaleli unkomo okwele South Africa. Nkomo unjani? Yalo Nkomo ukhona?
Hello. Ye kwa nakhona
baba. Siyakwamukela kuhlelo, unjani baba? Sungenile kuhlelo, yini umbono wakho ngendaba ekhona?
Ye abantwana sibafundiseni iqiniso. Masisiya ku-election sisithi 1 sivota izani yona iyabi lamathitha amangaki. Manama amaphathi sithi 0. Tshela abantwana iqiniso, izani iyabi vele isibalile dala. Ngicela ukuthi uchaze ukuthi abe mangaki agele sithi 0 yamanye ama-opposition. Umgabele kufuze ehambe le document yakhe ele imphi iye vele sikhokhela ama-investors eZimbabwe. Ukuze abantwana besebenze baba, i-Britain, i-America, le-France, labo-Germany aziphume zizoinvesta lapha elizwe. Kuqothwe ithiwa iposa leyo zalokho ngethiwa i-aipa le-deliberation of power isebenze elizweni. Ezenge i-document yomuntu emasweni etha phezu kwayo, siyadlala vele kusizaka ngengqondo zabantwana bethu. Abe ngeke belunge akukhuthwe khonokho kuyi-document khonalokho. Sicale phansi. Ugalo kuyafana lokuthi aphumanga namhlanje. akuna nto eright idocument leka iphuma vele yonke iscratch out masikala ukuvota uyabevelela amasithi iphosa igcinweleni lapho i-devolution of power wayingasebenziswa i-Britain yadibhethe iZimbabwe e-America like ibulawa i-three quarters amabuilding ayi-Britain ngokungamachina lokhu asixotheni lokho kuphuma idoti akwenza ukusincede ngalutho bese ngibuya lapho ngani ngiyaphuma ngibijana u-Emerson Mike efunisa ethando ngabantu elizweni lapho ngabisela i-properties zezapho zonke nezipra abazitata bebulala abantu ukuze hle nithande kwendaba yegugrawonto ne-tribalism i-adrese kahle baba ngizabona into zonke zizohamba kaqikizweni lapho.
Hayi siyabonga baba uNkomo. Yeqedisa ba.
Ngicela kakhulu manje manje ngicela eyekele ukuthi kube deputy abangu 2. Ngafaka umuntu engwesishona no very much spend efake endebeni. Engavali umuntu esindebeni umuntu ovele eHarare and bengavali ngokuthi kuthiwa izaphu kumele ngu-53 ise guarantee thing le kuze kube nini izaphu siyaphuma kuzanu abakuyeke khonokho into engcoleka siyifuni ma kungena u-Emerson akungena omunye avele lakhebeleleni simple level 2 ethithimuthi loyo kuthiwa umele izaphu siyaphuma kuzanu and amantu i-department le olayo baba njengakithi emathebeleleni yingozi angeke besisize sabakhuluma ephalamenti abantu ababafile baba ma besiyephalamenti ngakho sokwathi ukumthi isandla wakhuluma ngezidingo zabantwana bakithi emathebeleleni ngo-yes inkosi yes abanancede bayusibesi baba in-bracket abakhulumi ukuthi emtloso kwakhulwa khona pobona makhulu emathebeleleni basuka bekuthi kuthiwa yes sesihamba kusathinela abantu besiyarepota ngamakhi ezithwalala maveli like lezi nhlanyelo yikho kwabakwaziyo khona lokho lo muntu lo
siyabonga Nkomo siyabonga Nkomo sesiyasithe khonapho baba isikhathi sesambile kodwa siyabonga ungena uhlele
ngiyabonga kakhulu baba.
Aha, amuruma kashatiro.
Zvaka hepa.
Aha, ndiva Nkomo, hanzi kana vamunangagwa, vachida kudiwa nevanhu ngavadrese nyaya kugura hundi vadzosere mpatya dzezapu.
I have a question for Kimberly. I know it's makeshift. But what if Mnangagwa makes a vice president a youth?
Okay, Kima, hold your horses there. She will respond when you come back. And Mkoma Solo, please also do stay on the line. Timbotora, Tereri wedu wekupezi sira nekudunguwa za famba. Tereri, KG, Magadi.
Tinesimba Magadi, baba.
Aywa, tino fara edu. Pachi, dimbu tipe ifungwa zenyo.
Thank you,
Mnangagwa Mugabe indiri mukomuri dimovheti ndakatogona yawane mubrandiri musakodzikanaka asi ndakusvika pamuzikuru wangu asina chaainati chinoendera tiurikaidi yakanaka here zvandiri mukumbe nekuchekera nezvekuti titarisa marairongero avaita cabinet vari kutora chembere inofanira nge yaenda kunogara kumusha kuzororo vachidzorera pabasa zvakare sendizo nyenyuri zvakare tina vana obetipofu vakamboba kuministry of mines vari kutodzora vanhu vachiita kureva kuti vari kutoramba kuti vakaisa vana vechidiki uri hwavo hunozobuda pachena.
Haiwa, tinotenda mukoma wangu KG, ngatisiyei ipapo hapasisina nguva, asi tichamufonera mukadzoka inyu kuchirongwa svondo rinouya.
Amuzondinyoreri nyorai namba dzangu pasi ndine yatangira iya ndakati muudzei kuti atinge nyika iri kudiwa nemhondoro dzezimbabwe
namba dzenyu dzanyorwa
pasiundifonere
ndine mashoko ndiri kutorwa dziwa zvakanyanya izvozvi toda kutoronga mauto angu kuno kudhuri.
Okay, mdhara chamufonera
matenda angu ndine kudarika masanga kejiwa
Okay, not in Amdara. Okay, bye-bye. Mdara kuda kutanga zvimoyo.
Ada zvake.
Anyway, avanga vari va KG vari kugunun'unawo nezvakawanda wanda. And mukoma Soro, we'll take you then, we'll go to
Kimberly,
Kimberly for a last word. As we go towards the 2018 elections, Solomon, what's in it for young people?
To be very honest with you, there is absolutely nothing. We obviously have to keep hope as a nation, keep hope as young people, and say we can't afford not to register to vote, eventually and subsequently go out there to vote en masse. We hope to vote for a credible candidate, a candidate whom we think will take Zimbabwe forward. However, however, there is no conducive environment whatsoever. There is no conducive environment for any democratic, proper expression of the people in Zimbabwe as it is right now. As far as I'm concerned, we are under a serious dictatorship. We are under a military rule. There is no doubt about that. It was a coup. People might want to gloss over it. People might want to put some veneer on top of it, but the truth remains. The actual guy who's running that country is Chiwenga, and these guys in various barracks masquerading, obviously putting someone who is viewed as a civilian, who himself is not even a civilian anyway, as far as some of us are concerned. So as long as we continue to have Chiwenga heading and presenting himself and others as ZANU-PF defense forces and not as Zimbabwe defense forces, we have a problem. So we will go out to vote next year, 2018. Nothing has changed. There are no reforms. We demand reform. We demand that poster be repealed. We demand that draconian IPA be repealed. We demand that Section 33, Subsection 2 be repealed. That codification and reform must be removed. Unless and until we have a level playing field, there is no change that we can expect to come into, you know, from Zimbabwe. I'm sorry to dampen in our spirit, but I am simply speaking facts as they are. But at the end of the day, we must encourage everyone to go out there and register to vote. So that eventually,
well,
when those reforms are put in place, we are not caught napping. We are equally ready to vote.
Thank you, Mkoma Solo. Well said. And before I come to you, Kim, the last speaker, that's KG.
We don't know.
We don't have
proof of that.
That's an allegation, Saga. The guy was supposed to say Vanonzi. We cannot, go with that. I felt we really had to correct that. Kim, ngamafichane akusipumbono akubuzilo umai kuguti. What if ubaba umnanga kwa ingaketa osa kula yuguti abe ngumsegeli wake? Ule 30 seconds.
Right, to be honest, why ingaketa umsegeli wake? You guess what is akuno ukabangani. Uyakwazi ukuthi i-cabinet uphambanisile. So engakhetha umuntu oyoung, it's not enough. Ngoba ke bekunguye yedwa. Akusoze kusebenze and umuntu lo uzaba overpowered and engabe LFE factor. So still we are not convinced why vele ethiya ama-youth in the first place. Uyabedlala ngengqondo zethu and kasoze vele amkhetha umuntu omncane ngoba uyabona ukuthi abangani bakhe bayasifuna isikhundla lesiyana akakwazi ukuthi akhethe bana thiye bani.
And on that note, I'd like to say thank you so much, Solomon Mazore and Kimberly Bebe. I know you guys are studying wherever you are, Italy and the
thank
UK.
You. Thank you.
We wish you well.
Thank you.
Thank you.
Okay, thank you.
Thank
so
you
much.
Very
all
much.
And also thanks, Mike, to our listeners. Unfortunately, we wanted to have more females on this panel. But there was a problem with our network to Zimbabwe this, today, the whole of today, actually. But nevertheless,
next week
is it.
We catch them again.
Oh, yeah. Why not? Zimbabwe, it's been a pleasure. Let's make another date next week. Same time, same radio station. Your station, Studio 7. I'm Tungamili Nkomo.
I'm Mike Hole, Zimbabwe. Let's meet next week, same place, same time, The Youth Connection. Have a good night.